Nhema neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita24/2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Vengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yava Emmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akabuditswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvakonzera mutauro mubato ravo. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yavaRobert Mugabe vaJason Machaya votamba zororo rekisimisi vari muchitokiti mushure mokusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akabuditswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura asi vanoti mushure mokuburitswa kwenyaya iyi yanetsa vakakwanisa kutsanangurira mutungamiri wavo zvavaireva munyaya yakaburitswa neSunday Mail iyo vanoti haina kunzwisisa zvizere pamusoro pezvavakataura.
Ndambotaura na Eva Jameson Timber vanova vari kuita negotiator wedu havasati vapedza distribution yemasits uyezve havasati vauya nayo kupati. Saka isusu seMDC tinowizana neAlliance asi tinofanira kuchipedzerana kuti masits atinoendesa kuma alliance partners nemamwe anosara ndeapi. Towizirana kuti masits aya tinovagowana sei pakati peMDC nemapartners ayo.
Tataverenga mupepanhau kuti makataura zvakasiyana imimi na president weMDC yenyu. Zvakafamba sei?
Aiwa, chakaitika ndechokuti takanga tisina kuonana na president. Ndakazoona president letter ndikavatsanangurira kuti ndairevei. Zvandaireva ndezvokuti tichimirira kuti vanhu vasarudze vagowa nemasiti semapolitical parties taakuchifanira kuita isu sevanhu veMDC kuchiita candidate yedu nokuti kwasara 6 months chete dzokuti tipinde mumaelections. Saka tinenge tichida kuti maMPs edu macandidates edu awane mukana wakakwana wekukwanisa kukamba nawo, wawane mukana wakakwana wekuti vazikanwe nevanhu mune nzvimbo dzavanenge vachienda idzodzo. Ini ndanga ndaita suggestion yekuti tinofanira kusarudza macandidates, then kana panzi alliance partners akupiwa mamwe masiti tinodropa macandidates anenge asarudzwa iwayo.
Munofunga kuti vanhu venyu vangazvitambira?
Zvinhu zvinotambirika chaizvo. Mutemo wedu weMDC unoti secretary general anofanira kuti adedzere kuti kune vanhu vanoda kuita macandidates vaya vachikwanisa kunyoresa kana kuti kuapplya. Saka inguva yatinofanira kunge tichipa vanhu nguva yakakwana iyoyo yekuti vaapplya vanoda kuapplya. asi nyaya iripo ndiyo kuti hatisi kubusa chirangano chealliance kwete. EMGC yakuda kusarudza makandidesi ayo. Ndiri kufundidzirawo kuti kuma alliance partners iko kuya uko wane ma internal processes avo ekutarisawo kuti makandidesi avo achava nani nani. Kana vadaro vozouya nemakandidesi iwayo tozofilda ari makandidates ealliance. Asi party imwe inofana kuita process yekuchitanga kutsvaga makandidesi ayo. Ndo zvandaireva chete izvozvo.
Munofunga kuti zvese izvi mungazviita mukapedza rini?
Sekuona kwandiri kuita tanga takatara kuti kusvika end of February.
Pane vamwe mubato renyu here vasinganyatsofara nenyaya yemaalliance?
Ndichatsoziva zvangu. Asi chandingataura ndechokuti nyaya yealliance takataurirana tikapedzerana.
Avo vange vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yava Robert Mugabe vaJason Machaya vari kutamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mukusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Mutori wedu wenhau Taurai Zhava anotipa nyaya inotevera.
Kwetarara Machaya vaHilary Garkai vaudza Studio 7 parunhare kuti vaMachaya vari muhusungwa paGokwe Prison paGokwe Center uko kune mabhizinisi avo. VaGarkai vati darira magistrate paGokwe rakaramba kuti vabvise mari yechibatiso vachiti vakumbire kubvisa mari iyi kudare reHigh Court sezvo mhosva yavakatarisana nayo yekushandisa masimba avo zvisiri izvo kana kuti abuse of office muchirungu iri nyaya hombe. VaGarkai vati vaMachaya vachamiswa pamberi pedare musi wa15 ndira asi vati hapana zvimwe zvakawanda zvaanokwanisa kutaura parizvino sezvo vati vari mushishi rekuedza kuti vaMachaya vaburitswe muhusungwa. VaMachaya vanonzi vakashandisa masimba avo zvisiri izvo vakapa nzvimbo yekuvakira dzimba kune vamwe vanhu vange vasingakodzeri. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati havasi kuziva zviri kuitika kuna vaMachaya kunyange hazvo vanzi vavo nezvekusungwa kwavo mumapepanhau. Zvichakadaro bepanhau rimwe chete rinotiwo vakambo vegurukota rezvekurima vaJoseph Made vari muhusungwa muHarare vachipomerwa mhosva yeuori. Pakugadzwa kwavo semutungamiri wenyika munambudzi vaEmerson Mnangagwa vakati kurwisa uori ndicho chezvimwe zvinhu zvichakosheswa zvikuru nehurumende yavo. Muongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira ega vaDidmas Dewa vanoti kurwisa uori chinhu chakakoshesa zvikuru munyika sezvo uori chiri chimwe chezvinhu zviri kuita kuti mamiriro ezveupfumi munyika arambe akaipa. Asi vati kurwisa uori uku hakufanirwe kuitwa kuchitariswa kuti munhu abuda mumba mani.
Corruption haidiwi musociety uye mutungamiri wenyika vaMnangagwa vari kuratidza kuti havasi kutomboda kunzwa pane munhu wecorruption. Unoziva kuti corruption dziri kuitika mapublic sector, muprivate sector, kune corruption inotyisa. Tikatarisa nyaya manje yava kuitika mazuva ano inogona kutishungurudzei nyangwe iri direction yakanaka yatorwa naPresident. Inyaya yekuti vanhu vari kusungwa vanhu vanga vari mubato reG40 vanga vari mufaction yeG40. Dai President netirawo recorruption rave waida rabata kunyangwe nevamwe vatungamirire vane huori hunozikamwa hunoonekwa kuzvisinei nekuti ane faction ipi.
VaReginald Shoko vanove mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vatsinhirawo izvi vachiti vanhu vose vari kupomerwa mhosva dzine chekuita neuori kubva pakapinda vaMnangagwa panyanga vanhu vanoonekwa sevaive muchikwata cheG40 chairwira masimba neTeam Lacoste inonzi inotsigira vaMnangagwa. VaShoko vati vanhu vanoita zveuori vanofanirwa kubatwa nemutemo zvisinei kuti ndivanani kana kuti vane ukama hwakaita sei nevatungamiri venyika.
President Mnangagwa vari kuoneka vachishanda nenyaya dzecorruption chisungwa vanhu vanga vasingasungiki kugovernment yakapfuura. Asi kune mitauro yakawandisa kuti kungosungwa vanga vachishanda pedyo neG40 vichisiya vamwe. Saka tetarisire kuchienda mberi kuti kuchasungwa nevamwe vanozviti vari pedyo paMnangagwa vanowanikwa vane mhosva dzecorruption kuti nyika ibudirire. Rane zuro hurumende yanga isingaisungi vakadaro. Totarisa kuti zvinoendera mberi hazvizongofadza rushi.
zhinji asi ndizokuita basa riendere mberi.
Nyaya yehuori unonzi waiitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nechimwe chezvinhu zvaishorerwa hurumende yavamugabe nevakawanda. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi mchurongwa ndini Tanonoka Wande. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti vachange vari muminda vachidyara mbeu pakisimusi sezvo mvura yakanonoka kunaya mwaka uno. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mvura yakanonoka kunaya gore rino izvo zvakaita kuti vazhinji vavo vanonoke kudyara mbeu. Nguva dzakawanda mvura inotanga kunaya mumwedzi wambudzi asi gore rino mvura yakatanga kunyatsonaya svondo rapera. Mumwe murimi ambuya Gertrude Ojeri vanorima kumakonde. Ambuya Ojeri vanoti havakwanisi kufara vasati vapinda mumunda sezvo muri imo munoita kuti vararame nemhuri yavo.
Ndomunese mumunda madzika ndikapinda mumunda andifare ndisandapina muda nekuti muda unobva zvese ndomunopfundisa yangu unoraramisa mhuri yangu. Mhuri yangu kuti irarame mumunda ndisina kupinda mumunda handisi mai hapana Christmas ndisina pina munda handingatangofara kamumunda mune dhangi handina kudyara hamuna chinhu mune dhaga chete saka ndiri kuitei.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumakonde amai Merisa Kasanze avanoti vachatanga vamboenda kumunda mangwana kunosakura vozodzoka kuzopemberera kisimusi nevamwe.
Mangwana tichanga ndavoenda kumunda ndonoona kumunda kwangu kwakamira sei kana kusakura ndotosakura ndozoya ndoita zvandoda kuita kumunda fesi.
Amai Kasanze vanoti kisimusi inozotevera vanhu vaguta.
Ndokune maguta ose kumunda Christmas inozoya after kuguta handizi maguta anobva mumunda.
Asi vakalisto muzvane nhamo vanoti mvura haina kunge yanyanya kununuka zvayo asi vanoti mangwana vachazorora sezvo vadyara chibage chavo nhasi. Vamuzvane nhamo vanoti vachadzokera kumunda musi weBoxing Day kunofirita mvura ikasanaya mangwana.
Mbeu nhasi ndaisa kubva mvura yanaya imweye nhasi ndaisa saka nezuro pakanaya nezuro paya ndoumbira nhasi ndokunosa ndoti basi ndokusiya ndatoita everything sane mvura yanaya iyi nhasi aiwa mhere mangwana Christmas Day kwasa uyeni ndombo sera nemhuri chichindimbo ndichimona then mso wa 26 ndichabva ndadzokera ndinoita se ndonofirita ndokunge mangwana mvura isinaita se ndisina kunaya bcausenhasinesa ndiopasi saka ida unofiritwa mani saka ndozita mso wa 26.
Vanhu vakawanda vanoenda kumamisha kunopemberera zororo rekisimusi negore idzva vaine hama neshamwari vachiyamura nekudyara nekusakura muminda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Atha Chigoriwa.
Vamwe vanotengesa zvinhu paAvondale Flea Market iyo iri paAvondale Shopping Center muHarare vanoti dambudziko remari riri kudzosera sure basa ravo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vatengesi ava vanoti gore rapera vanhu vaishaya pekutsika nekuwanda kwavo vachitenga zvinhu pamusika uyu. Asi gore rino kune vari kudzokera kumba pasina chavatengesa. Mumwe mudzimai wechikuru anofamba nemadondoro Gogomolin Madzamba vanoti havasi kuwana mari sezvo vanhu vari kutadza kutenga zvinhu nepamusana pedambudziko rekushaya mari.
Hakuna mari, hatipana chatiri kumbotengesa nekuti hakuna maforeigners. Maforeigners ndo anotenga art, ndo atinotengesera. Hudu, ndatinoya kutengesa nezvinhu zvakadhirewa zvechinyakare, mbira zvese nemhuka dzakavezwa, mamaski zvakawanda, hosho.
Amai Gladys Chodo kufa avo vaimboshanda muhurumende vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nepamusana pedambudziko remari.
Zvinhu zvanoraya rakati makash shortages achi vanhu mabasa havana mabasa. Saka masales ataiita onyata kuita iye zvinoizvi zvatosiyana. Towards Christmas kudaita ichiita masales ekuti taitoita mamwe malate night shopping tichiisa malight ekuti tinopedza kuma 7 kuma 8 but iye zvinoizvi hazvisiri zvikuitu chezvo because vanhu havachaiwana mari yakawanda, vakatowanawo mari yekuti vadye zvavazoiwana yekutenga mbatya vashoma vari kukwanisa kuzviafoda izvozvo. So business generally radzikira.
Asi mumwe mukomana Pondai Pirato anoti zvinhu zvake zviri kutengwa chaizvo nekuti anotambira kubhadharwa neecocase.
This year ndira chokwadi kasa zviri nane than last year. Because last year takanga tiri pamahwani yekuti mari kwangu sina. Plus pakazongopindawo mabhondi tikatanga kuitawo mari zviri nane. Like now so far zviri nane.
VaVictor Zirewa vanotengesa mafoni vanoti gore rino business riri nani nokuti mafoni avo ari kutengwa chaizvo, asi dambudziko zvakare nderekuti vari kutenga neecocash.
Business like this year zvikuratidzika kuti zviri nani, denge siri nyeme ecocash zvayo. Vanhu vari kufambawo vachitenderirawo vachifambawo vachiva vachitengawo vachimboti rememberwo mumacustomers edu. Zvatikushuvira ndezvekuda yangu kurutiwo ecocash yacho maybe kana taikwanisa kuonawo mari yacho yatiike tichiswipa tichiita maecocash tichiita sei business riri riendere mberi.
Vamasiwa Nyamundana vanotengesa hembe dzemando yeAfrican attire vanoti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka, ndokusaka business repa Avondale Flea Market risiri kufamba zvakanaka.
Business is slow, harina kunyatsoita sezvarinoita mamwe makore ese. Slow this year sarinongoda kungoti pamwe zvinhu zvacho nyaya yekuti pamwe zvinhu hazvina kumira mushe munyika.
Avondale Flea Market inofarirwa neruzhinji rwevagari vemuHarare nokuti hapana tsvina sezvinowanikwa mudzimwe nzvimbo uye yakarongeka chaizvo. Asi gore rino huwandu hwevanotenga hwakadzikira pasi zvakanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Rengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yavaEmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vaSibindi vati hurumende yavaMnangagwa inongori nevanhu vamwe chete vaibatsira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuita sarudzo dzisiri dzejekerere. VaSibindi vati havaoni hurumende yeZANU-PF ichiita sarudzo dzakasununguka munyika.
Hatingambovimba navo nokuti tinoziva zvakawanda zvavanochiita zvavakamboita. Saka vane nzira dzakawanda dzavanoshandisa, dzimwe dzokuisa masoja vachiti mama wevheterani. Ende kuti ndidinini vanhu ivava vauya kuzoti vazotipa elections handezvekunyepa. Kupinda kwavaida zvinoreva kuti kwakaita izvozvo zvinoreva kuti vagara vachida kupinda vachishaya. Havangangouyi for 6 months nokuti 6 months in fairness chaiyo chaiyo chiro kuisa inini chaiyo chaiyo kunzi fesi yangu irapo ndinomudya Mnangagwa.
VaSibindi vatiwo vana veZimbabwe vanoda shanduko vanofanirwa kuita chirwirangwe voisa mutungamiriri anenge akunda muna 2018 kunyange zvazvo asingadiwi nemauto.
Isu takasimba kudarika military sevanhu ichokwadi ichocho. Kazhinji mukatarisa zvakaitika musi 17 November pakamacharano mauto paakatanga akatanga achiita senge ari kuti vhundutsa munzira mune mugwagwa, inini ndakandiripo ndakatozviona ndikafamba nokuti ndakabva kusaidhi kuZambia ndikazofamba ndikaenda kusaidhi kuMozambique ndichiona munzira. Vakanga vasina ushamwari kuti chizityise, saka handimunoona kuti muso vakazoona nechimacha muso 17 nekuwanda kwakanga vaita vakabva vachinja unhu hwavo vakaita ushamwari nekuti vanhu vakawanda chaivo vanhu ndivo vane simba kudarika masoja masoja aripo kudzivira vanhu asi vanhu vakawanda kudarika masoja uyezve vanhu vane simba kudarika masoja uyezve vanhu ndivo vanofanira kutaura zvinotaura kuti masoja kuda taure kuti zvinhu ngazviite nzira yakadai tisingazivi kuti zvirongwazvo ndomaita hamira zvakaita.
Mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvepolitical science vachamunorwa mugombedzi vatsigirawo pfungwa dzavasivindi vachiti havaoni mauto achitambira mutungamiriri wavasingadi kunyange akakunda musarudzo dza2018.
Kutaura chokwadi tichida kuongorora zviri kuitika muZimbabwe iko zvino izvo zviri pachena kuti mauto ndiwo ane simba kudarika dzingave nhengo dzezanupf kana kuti ani nekuti mukaongorora mayatoro avakaita chinzvimbo kuna vamugabe kana kuti mabvisiro avakaita vamugabe pachigaro anoratidza kuti ndivo vanosarudza wavanoda kuchatongi uyezve tikatarisa muna 2008 mauto amwe chete vaya ndivo vakatadzisa vatsvangira kuti vapinde mushure mekunge vahwina saka izvozvi zvakaitika zvo zvinongoratidza kuti mauto ndo anga achida kuti vamunangagwa vapinde kwete munhengo dzezanupf hadzidzo dzakasarudza sekuti mauto avashandisa chisimba tsaro chavo kuti vamunangagwa vapinde vakaisa vavanoda chishandisa chisimba chavo vachibvisa vanga vasingadi saka kutaura chokwadi pa2018 ipapapa pasadzo dzatakatarisana nadzo handioni zvichibudirira kuti anenge ahwina asingadiwe nemauto achakwanisa kutonga munyika inoi.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance wakaudza vatori venhau kuti ucharwisa kuti kuitwe sarudzo dzakachena pamwe nekuona kuti masangano ekunze akaita seUnited Nations, African Union nemamwewo apiwa mukana wokuongorora zvichaitika mwedzi mishoma sarudzo dzisati dzaitwa panguva yesarudzo pamwe nemushure mesarudzo. Vachitora mhiko yekuva mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavimbisawo sarudzo dzakachena uye dzinoitwa murunyararo asi vamwe vanoti havatambiri nemwoyo wese mashoko avamunangagwa vachiti munhu akagara muhurumende kwenguva yakareba ari gurukota rezvemutemo rinoona nezvesarudzo asi havana zvavakaita mukuvandudza mutemo yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Evans Zininga uko anotipa chirongwa chevechidiki akamirira Blessing Zulu weStudio 7.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinoitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga, ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi. Tabva taita rombo rakanaka, tawana hurukuro nemukuru wevechidiki muzanu PF vapupurai togarepi. Vatogarepi, tinoona kuti kwave nehurumende itsva. Zvinyi zvawanikwa nevechidiki mukuenda mberi kwenyika?
Zvawanikwa navavechidiki panguva iyoyi ishandukuru kutungamiriri kwenyika yedu kuwana mukana wokuita zvose zvavanoda vakasununguka. Chanyanya kusimbiswa nomutungamiriri vaED Mnangagwa ndechokuti vanoda kuti munhu wese ave nechokuita pakubudirira kwenyika yedu uye mukuronga upfumi hwenyika yedu. Vamunangagwa vakasimbisa kuti vanoda kushanda pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe kuti kuwanikwe mabasa evechidiki, kuwanikwe kubudirira kuda vangada kuita mabasa avo amaoko dava ne rumwe ruzivo runyanzvi hwavainahwo vaushandise vakasununguka husingatsarudzi kuti unobvepi, unoera mutupo upi, uri webato ripi, asi kuti iwe muhana mako munotiisa mwana weZimbabwe ndinofanira kuishandira wobva waisatimba rako rose neunjere hwavo hwose kuti Zimbabwe ibudire napo napo newe uchibudirirawo.
Mati mane here zvirongwa zvatovapo zvamungati makazvigadzirira kuti zvipinze vechidiki mumaitiro nemaendero ekuenda kumberi nenyika yeZimbabwe?
Zvirokwazvo mubato redu reZANUPF vechidiki vakarongeka chaizvo neyatinoti yepligi yedu yanga ina magwaza apo napa takatomagadzira kuti avharike iwawo munhu wose amire panzvimbo yake agoita basa rake asi urongwa hukuru hwatinahwo ndehwoupfumi ministry ine nini inofanira kunge ine yatingati muchirungu yuti desk vanofanira kuona umiriri wechidiki kuti ministry imomo ungaienzi local government pavanotaura rezvedzimba raisaizvo chikamu chevana vadiki.
Kune bhanga revechidiki rainzi Youth Empower Bank. Mungaitewo ruzivo rwekuti chirongwa chebhanga iri chava pa stage ipi pari zvino?
Vachina masa vakataura chishandisa ivheni kucongress yedu yomusangano wedu wezanupiefu kuti uongwa uhwo hwaakadhuze dhuze kuti bhanga iri rivepo. Mari yatingati yokutanga nayo kana kuti seed money inenge yatovapo kuti bhengi iri ritange, ende isu tinovimba kuti bhengi iri mukuumbwa kwaro rinenge rakatarisa richinyatsoziva yatingati mamiriro oupenyu.
Avo vanga vari vatogare pi mukuru wevechidiki muzanu PF vachitaura nesu muchirongwa chedu chatati chiona nezvenhau dzevechidiki. Ini ndini Evans Zininga ndauya ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko tinonzwa hurukuro yakaitwa naJonga Kandeemiri weStudio 7 naPastor Micah Mafukidze vekereke yeUnited Methodist Church avo vari muno muAmerica mudunhu reTexas.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu.
Ini ndinoitwa Pastor Micah Mafukidze, ndiri chizvarwa chekuZimbabwe, ndakaberekerwa kuShurugwe, ndikakurira muguta reGweru, ndomandakaroorera kusvika ndaitawo mhuri yangu ndichizodaidzwa naMwari ndirimo muGweru imomo, ndichigamuchira kudaidzwa kwangu naShe. Ndikaenda kuchikoro cheBhaibheri kuSouth Africa makore angaita maviri nehafu kusvika ndapedza, ndokwandakapedzera ndichizouyawo kuno kuAmerica mugore ra2013 takokwawo kubasa raMwari. Kana zvino ndokwativi pari zvino ndiri kushanda nebandiko reLovers Lane United Methodist under Zimbabwean Fellowship. Ndo vatiri kushanda navo, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndinoda kutenda nomukana wakadai wandapiwa navaJonga pamwe chete neVoice of America. Nyaya yatakatarisana nayo yeChristmas kana kuti yeKrisimusi, ndinongotenda kuti inguva yatinoungana sedzimhuri semacommunities kucherechedza kuberekwa kwaKristu Jesu. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kubhuku ya Matthew chapter 1 verse 21 kusvika ku25, but ndichataura pamusoro peverse ya21 iyo inotaura chiti iye achazvarwa mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu, nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Takatarisa neChristmas nokuberekwa kwaKristu, inguva yokutemberera, inguva yokudanana, inguva yokupa kune vasina. As we fellowship takaungana tichikurukura tichidya tichipemberera, asi chinhu chikuru chinoratidzwa neKrisimusi inyaya yoruponeso rwakaunzwa kuburikidza nokuberekwa kwaKristu Jesu, ruponeso pachirungwano salvation. So tinofara zvikuru nokuberekwa kwake, nokuti ndo zvakaunza kuti tinge tiri zvatiri tizonzi maKristu. Zvakabva nomukuberekwa kwaKristu Jesu akazopiwa somwanakomana naMwari kuti tive patiri pano nhasi. But nguva yeChristmas inguva yatinotarisa kwairi, toreflekta, totarisa upenyu hwedu, zvikuru kunyanya kune vasati vaziva Mwari, kuti ngaingorega kuva nguva yokudya nokunwa nokuita zvose zvinoitwa, but munhu otarisa upenyu hwake oziva kuti pamusoro pazvose ndinofanira kugamuchira Jesu ave Ishe naMambo muupenyu hwangu. So we come together as families, we come together as a community kuti Mwari agotiitira zvakanaka.
Aiwa, maita basa zvikuru Pastor Mafukidze, maita basa zvikuru.
Ndinokutendai mukoma Jonga nenguva yakadai pamwe chete nepfenyuro yenyu. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Ndinokuvimbisai mese muve neChristmas yakanaka.
Avo vanga vari Pastor Maika Mafukidze ve United Methodist Church vari parinare ku Texas munom America na Jonga Kandemiri we Studio 7. Se zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori mukuru we MBC inotungamirwa nava Morgan Shangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akabudiswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvokonzera mutauro mubato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonega ine mufaro ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 24 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
usiko lwakhe zibile zenzo zakhe lesibanjalo sakhe singabantu banye zabana futhi ngingazenti umgaweni angazabe ngcono ngoba yena umuntu ngumuntu ophambili but engimva kukamkhaya angeke ngimthelele ngeke.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Union umnumzana Christopher Sivindi lamhla utshele intatheli izindaba ukuthi kabone umongameli Mnangagwa egcwaliswa isithembiso sakhe sokuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
Sizwela-ke abahambayo abayemakhaya ukuphepha ukuphepha ezindleleni nabasalayo besale beziphathe kahle beze bebuye siqale ngaminyaka singabasilayo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye lezihlelizweni zilungiselela ilanga lekhisimusi kusasa. Ababe ngabaphathi intambo bakahulumente umnumzana Jason Machaya nomnumzana Joseph Mate bengadlalela ikhisimusi ejeli ngoba belokhu bevalelwe esitokisini besetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Union umnumzana Christopher Sivindi lamhla utshele intatheli izindaba ukuthi kabone umongameli Mnangagwa egcwalisa isithembiso sakhe sokuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwemukelwa ngumuntu wonke ngoba luqhutshwe ngendlela efaneleyo. UMavis Kamau sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
USivindi uthi sekuzamela uZulu weZimbabwe alungiselele ukuqondana lababubutho ababeka umlando wokusekela lokulondoloza ibandla leZANU-PF. Emhlanganweni lentatheli izindaba wokuveza injongo yebandla lakhe ekuthini lizophathe kanjani kukhetho luka-2018 owenzelwe eHarare Club, uSivindi uthe kamthembi umongameli Mnangagwa ekuzigcwaliseni lezo zithembiso ngoba efana nje lobe ngumongameli eminyakeni yangemuva umnumzana Robert Mugabe.
Engawuthiwa into yokuzalana ngiyaxoleza ukuthi ngizawuthi uyabe efana lomnawayo. So usiko lwakhe zibi lezenzo zakhe lesibanjalo sakhe ngabantu banye zabana futhi ngingazenti umgabeni angazabe ngcono ngoba yena umuntu ngumuntu oyephambili but engemva kukamkhaya angeke ngimthelele ngeke.
USivindi uthi yena lebandla lakhe bazangena ukhetho lomnyaka ozayo bancintise kuzo zonke izigaba zalo.
Ukhetho zangena kakhulu kule nto esizibeke esilungisayo kade sizibeke in place ukuze ma kubonakala abantu abathwele izibhamu kuthiwa abangama-veteran ezindaweni sazi ukuthi sisebenza nabo kanjani asivele azinike sikusebenze sizosukuyekele usenzakalo.
La mazwi asekelwe ngesinye seziphathamandla eHarare umnumzana Onias Bebe othi kuvele kusobala ukuba eleZANU-PF lizanqoba kulolu khetho noma kanjani. Umnumzana Bebe uthi ukungeniswa kwababubutho kuzikhundla zokukhankasela ibandla elibusayo kungenye yendlela ezosetshenziswa ukubona ukuthi liyanqoba kulolu khetho luka-2018.
IZANU-PF izawina mabachiya amathiwa beyenza ama-sanctions bona bekampeni ngapha bekampeni
ukuthi kona begijima besalenza abakampeni bengakampeni. No, this guy is right. He's seen ukuthi akula muntu la. Asiwaboni thina. It's just very vote registering. Kodwa ke zivezele ukuthi uvotele ubani. No vote is ZANU-PF bonke abaku-register. Baregistele ukuthi bevotele ZANU-PF. ZANU-PF yawina futhi next time. Trust me.
Umongameli Mnangagwa uthembisa uZulu ukuba kuzoqhutshwa ukhetho ngendlela eyiyo. Inkulumo ahlezi engayo kusukela ingena esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. Kodwa abamabandla ezombusazwe aphikisayo ahlezi esithi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo. Kuqala kwezemithetho yakhona yona abahlezi bekhala ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ababe ngabaphathentsha mboba kahulumende umnumzana Jason Machaya lomnumzana Joseph Mate bengadlalela ikhisimusi ejele ngoba belokhu bevalelwe esitokisini besethethwa icala lenkohlakalo. Umnumzana Machaya wayengusiba lukhulu weMidlands uvalelwe esitokisini seGogwe Prison eGogwe Center. Umnumzana Mate wayengumphathentsha mboga chalo kahulumende lwezokulima uvalelwe enkambeni yamapolisa eHarare. Abaphathi ntambo abambalwa ababotshiwe kunyanga edluleyo selokhu umnumzana Mnangagwa wathatha intambo zombuso esithi ufuna ukuxeda ukungathembeki elizweni. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monsora lamhla utshele iStudio 7 ukuthi iphephandaba le-Newsday alilobanga iqiniso elipheleleyo ngodaba lokwabiwa kwezikhundla kubandla le-MDC kanye lelomanyano we-MDC Alliance. Umnumzana Monsora uthi usechazisele ibandla lakhe ukuthi yena wayesithi i-MDCT izakhetha abazamela izigaba zonke elizweni kukhetho oluzayo, okutsho ukuthi kungakhethwa owe-MDC Alliance, owe-MDCT uzasuka amtshiyele leyo ndawo yokuncintisa. Uthi kachongo ukuthi abananzi umanyano we-MDC Alliance. Izolo bese kungani kuqhamuke kungazwisisani lapho umnumzana Tsvangirai ethule umbiko obutshengisa ukucunuka okukhulu ngalolu daba esithi umnumzana Monsora ubezikhulumela umbono wakhe nje. Osomabhizimusi bamabhasi lemichova bathi ibhizimusi inhle kakhulu kulandela ukukhwezwa kwabo intengo yokuya emaphandleni ehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu bathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 emarenkini enkulumane complex kanye ledolobheni luveze ukuthi abahambi bayagada amabhasi lanxa intengo ikhweziwe. Usomabhizimusi oxoxele Studio 7 umnumzana Andrew Nyengani uthe ibhizimusi iningi ngalesi sikhathi.
Thina sivele sikhwezile ngalesi sikhathi ngoba i-business yethu vele iba labantu abaningi kumbe ngathi le demand ngezikhathi zamakhefu. Yikho lapha lathi esenza khona imali. Phakathi kwesikhathi siyabe siphomba ukwenzela ukuthi abantu bazi ukuthi kulamabhasi ahambayo siye emakhaya. Yikho khathi sikhwezile ngoba abantu baningi abavele behamba le mpahla njalo ziningi. Sihamba sitshaya ama-trip engathi ngama-one way. Yikho sikhwezile le mali yakhona ngoba nxa siphenduka sivele emakhaya siphenduka kuvele kungela muntu.
Omunye usomabhizimusi umnumzana Matthew Sibanda uthe imali yokugada amabhasi ikhwelile kuzo zonke indawo njalo ibhizimusi iyahamba okwenyanga yonale.
Misikula amalanga ikhanyakala iyahamba okweminyanga yonale uDisemba kusiya kuJanuwari ngoba kuyaphithizela abantu baye emakhaya. Amabhasi bonke sikubhizinisi ye-transport hayi kuyasebenzeka but bakhala nge-transport ubana ama-price akhuphukile abantu ukugibela amabhasi besiya emakhaya ukuyabona izihlobo zabo. Ngaleyo ndlela lati kunzima ukuthi sithi ama-price angakhuphuki ngoba kukhanyakala i-demand enkulu kakhulu ku-transport ekuhambisa abantu ngendawo zabo ezijiyeneze emakhaya.
Unkosikazi Dudu Mdluli owegada ibhasi eya eKezi uthi abanye abamabhasi abavumi ukubhadalwa nge-eco cash.
Mina ngiyakhala kakhulu ibhasi yakithi eKhezi lapha ikhwelile from $8 yafika ku-$12 singakakubali le mpahla khona lapho so imali zakhona seziziningi kakhulu and bafuna le cash lokuthi ayithatha ngakhathesi asazi siyakhala kakhulu ngentengo le so ngathi uhulumende omusha lo angayehlisa intengo lezi sigade ngama-price ayiwo and basivumele lokuthi sigade ngabo ikho-cash.
Evumelana lomdluli unkosikazi Maria Bebe uthe imali ikhweziwe kakhulu okuza kwenza ukuthi basale belohlupho lokuswela imali ngenyanga kaZibandlela oludume ngokuthi iJanuary disease.
Thina besigayela ukugada ibhasi ngama-$10 nxa sisiye emakhaya konke kundawonye le-luggage kodwa kathesi sesichajwa ukuthi umuntu ulele iprize yakhe le-luggage le-prize yakhe okusuka kube nzima cause imali yangkhona isukube ningi ngapha befuna i-cash. Abantu saye sesikhala singasela mali ze-school fees into eziningi ngoba zasezifunakala ngo-January lokhu kunzima kakhulu besingacela ukuthi behlise intengo kancane.
Osakhulayo obegada ibhasi eya eLupane unkosikazi Thokozile Nyathi uvumelane lo Bebe lomdluli.
Thina intengo yamabhasi price yamabhasi eselupane isichayile kakhulu ngapho bafuna le cash singalayo le cash yakhona ibhasi ekhwela isuka ku-$8 isiya ku-$12 becharger bezacharger le luggage yodwa so kusehlula kakhulu ngoba sebesifuna le mali yokubachiyela ekhaya esigayo sesiswela lokuthi sibachiyele ngoba yonke imali yabo siphelele emabhasini.
Ngamakhefu ekhisimusi minyaka yonke imali zokugada ziyakhwezwa mahlayana nje njalo uhulumende kathathi manyathelo okuqondisa lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 Metamwave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of
Abe Zimbabwe abahlala kwele South Africa abangayanga ekhaya sebeqalisile ukuqhuba amagigi ekhisimusi achiyeneyo kuqhonswa imiculo yasekhaya lemigido. Iningi labo lithi ikhisimusi enhle kuzihlobo labangane ekhaya. UBenedict Mhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekusele nje amahola ambalwa ukuthi liye kusele ekhisimusi kodwa kuningi labo eZimbabwe eJohannesburg amagigi ekhisimusi kudala eqalile. Iningi labo baphuma baya endaweni zokuzithokozisa ukugoqela iZuleke lapho othola khona bengamaqenjaqenjana uzwe nje ngomculo wasekhaya ukuthi laba ngabakwelikamzilikazi. Abanye baqhuba amagigi la ezindlini zabo. Amalungu enhlanganiso yabalobi bakithi ngabanye ababe legigi egoli. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mesibundla laye obeyingxenye yala magigi uthi baqoqa la magigi njengendlela yokuhlangana njengezalwane zeZimbabwe besemukela ukhisimusi.
Silepe well eyokuvalelisana phela komnyaka sijabula sibonga konke esikwenzele sesikulekiko. Sithisela ke abahambayo abayemakhaya ukuphepha ukuphepha ezindleleni nabasalayo besale bephathe kahle beze bebuye siqale njalo umnyaka singabasilayo.
Usonkondlo weZimbabwe waziwayo umnumzana Bongani Ncube yena uthi kunengi labo yiyo indlela abavala ngayo umnyaka.
Ndiyabona namhlanje kulokhu kokuvalelisana abaya emakhaya sibabisele ihlahla kubo bonke abazali abakwenza abazali emakhaya sibabisele ihlahla singathi bangadlala kodwa sihlangane futhi ngonyaka ozayo singababisileyo sonke siqhubeke ngomsebenzi womuhle esikwenzayo ukuvuselela ulimi lwakithi.
Nkosazana Sibonkosi Ndlovu yena uthi lobanje bengaphumelelanga ukuya ekhaya ngezizathu ezijeneyo izinhliziyo zikhonale esihlotsheni lebanganini.
Sicela bonke abasekhaya abaya ekhaya uhambo oluhle futhi labasekhamba sicela isimo somuhle labahambayo babike bekhumbule ukusebenza khonale elime bengaiilelakanaeiai.
kuningi lala magigi kuyosiwa udliwa zonke ezivela umlonyeni ongasicabanga kanti abanathayo inlimi bahle bazifathike ezambeni ukuze babunkunkuluze kahle abagidi abona bathi liyazele ukuthi chatha elakusasa bengakabuquthini. Lestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingo Benedict Mhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela iziphathelane labasakhulayo.
Ukudibana kohlelo labasakhulayo ngingumayikhobe yuyuyu bafethu sekulesikhathi singakaxhumani kodwa hayi sengibuyile uhlelo lewuthandayo namhlanje kuhlelo siphatha udaba mayelana ngokukhethwa osekwenzwe ngu-retired general Chiwenga kanye lomnumzana Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli Mnangagwa kubanda elibusayo. Ngifuna ukuza ukuthi abontanga njalo umphakathini wakomthakazi lithini ngalokho. Ngixoxa lo zenzo unyoni ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga. Nyoni nyoni ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Butwane. As young people, Butwane, we are very much concerned. For us, we are very much concerned. Yes, we start to say esibangeni sokuphelela ngoba lokho kusitshengisa ukuthi lokho it's a clear coup eyenzakele elizweni ngobana ngokuthatha uChiwenga efakwe esiba engumsekeli kamongameli. Kithi thina njengobontanga kusikhombisa ukuthi kuyindlela obongwa ngayo. As of now, I say army singathi it's an independent institute. It's an army that is biased, a affiliate with the ruling party. And njengama citizens, njengabontanga, kusitshengisa ukuthi kutho ukuthi njengama parties akhona, nxa uvele ungasela budlelwano lwe army, awusoze uyenelise ukuma ukhuluma iqiniso njengesimeli selizwe esizama ukuthi silungisise ilizwe.
Singakhangela i-timeline ekhona since umongameli odlule umnumzana uMgabe washiya umsebenzi. A lot has happened. Isibonelo luhlelo lwabo i-Operation Restore Legacy esanda ukugqiba. Do you not think ukuthi ukungena okwenziwe yi-army kuyinto esesize abantu eZimbabwe?
Ngiyabonga ePut Mike. Lelo kahle uqiniso kasivumelani ePut Mike. I think nxa yona i-ANC is restoring in order or whatever legacy, it's automatically dismally to us as young people. Ngoba sibonile thina imbada diamond ibingagcinwanga nguchombo ibigcine i-army. We need to know ukuthi ama diamond embada aphelela ngapi. Abantu abahlukunyezwa baxotshwa ezigabeni zabo namanje bayahlupheka labana bantu.
Yini umbono wakho mayelana lokukhethwa osekwenziwe u-retired general Chiwenga kanye lo Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli kubandla elibusayo?
Kakhulu ngizakhuluma ngoChiwenga. I think now it's his turn ukuthi abongwe. Vele into ekade ivele i-strategize before, with my own understanding as an individual, because I don't foresee mina u commander we army after what he has done esiba ngu deputy president of the country, and at the same time Major General Moyo like esiba ku foreign affairs. Already it tells us as young people that this is a military rule.
Ubona ngani ukhetho loluzabe lukhetho olukhululekileyo na njengalokho okushiwe ngumongameli Mnangagwa?
But Mike, asilabo ubufakazi obubhaliweyo kumbe sesibubonile esingathi thina uMnangagwa usithembisa iqiniso. Ukhuluma okokudinga ama-investors and more so sokule army amasotha amabutho, abantu sebehlebele panic yokuthi ngcono sibavotele ngoba laba abantu anilibona ukuthi ubayenzeni umgaba umuntu athengaphumiyo pho thina bazasenzani.
Hayi nyoni ngikuzwile kahle, ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba lawo kuhlelo ndaba.
Ngiyabonga futhi Mike.
Bafethu singakagqiba uhlelo wathi ngibala imilayezelo yenu elifake kukhasi lethu ele-VOA Ndebele ebulenjini obe-Facebook ngodaba lolu. Siyabonga kakhulu ngama-comments. Uthi Nasho Mkhoni uthi maybe bazatshintsha isimo somnotho welizwe lethu, bazaletha umsebenzi kuzulu wonke weZimbabwe. Umdluli nomduduzi Felistus Nonhlanhla yena uthi one vice president is alright. Mdluli ngiyakuzwa baba. Umelusi Midla mini uthi sekuzikhanyela ukuthi kwakukhuphule ukhanya ngani. Eyi uDlamini uyavumelana kanye lo nyoni. Hayi bafethu isikhathi sesiphelile, masidibane ngeviki ezayo, same place same time. ngiyalifisela nonke ikhisimusi enhle mthakazi omuhle olivalelisayo ngumichael lilale.
Sizweni uGibbs Dube esethulela ezamasiko lokuphila kwabantu.
Senganamasiko
wenziwe
manje. Ngilobaba mkhulu. Ngilandaba kutelo lomasiko lokuphila kwabantu sizo zonke. Namhla ke sixoxa ngodaba oqhathekileyo kakhulu, udaba lokuthi nxa uthando soluphelile endlini, Paul uvuzelelwa njani. Nenhlahla ngoba ngilonkosikazi Rejoice Mncube ukhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa. Kuzobuya ke ubaba usikhumbuzo moyo laye ukhona ngale kwele South Africa. Mncube lishona njani?
Siyashona baba.
Yee, baba moyo ungawutshona njani?
Ngishona njani.
Hayi kulungile moya. So sikhaze ngawe ke nkosikazi Mncube. Akuthi ukuthi uthando lungazolubuyela sibele endlini luvuselelwa njani?
Oya bengaselathando ubaba or kumama lapho. Baluphela nxa zonke. Kuya kuzoba kudiphenda futhi ukuthi kuphela ngayiphi indlela kithi.
Mhm.
So if kuphela angazi ukuthi ngakubeka kithini kahle kahle. Ngoba bedependa if kunokuthi kunokujolelana phakathi ngibeke kanjalo ngithi ukuthi ma sithi lesi oro yibe ngijolayo oro ubaba ojolayo lapho yikho kugcina khona uthando lwakhona lungasekho right endlini.
Aha. Pho-ke kuvuzelelwa njani ngaso kunjalo?
Liyahlala phansi nobaba libize umuntu omdala. Then libike udaba lwenu libe selimchazela nalo umuntu omdala ngiyozoli. Luisa ke udaba lelo ukuthi luba njalo uthando lwenduvuselele.
Yeah, baba moyo uyazwela lapha ke ukuthi kukhona khona okungahlupha uvuselelwa njani nxa kunjani?
Ukuthi kuyatshilana ukuphela kwakhona lungakuphela kokuthi kukhona kokuthi khona indaba ekhona elihluphana eyenziwa ngomunye wenu phakathi kwenu yilo luvuselelwayo. Kodwa lokhu kuphela kusoluphelile ukuthi omunye kaliselalo uthande komunye. Hhako suka kube yinkinga livuseleleko linjalo ngaze kungenela umuntu omdala kungenela amakhansilar eke liphele ngabe liphelile uyeke kube kubambana ukuthi omunye uvele kasathandi yena uthande ukuthi alukho luphelile. Makuyinto yokuthi yinto encane nje elungisesekayo kufanele lilungisise yona leyo nto. Then kube sokubuyelela nasekuyahamba kusiya phambili.
Ye, siyabona ukuthi-ke nkosikazi Mncube esilungwini kwezwa kuthiwa-ke ngisakhipho wami siyekwenza kulokhu kuthiwa yidina kumbe ngimkhiphe ama-out. So akutsho ukuthi yikho phela lokhu kuba seluthando ukuthi luhlalele khona.
Hayi, lokhu ngezinye indlela kuyabe kuyikuhlanganisa ifu kumbe libe lingasakhulumisana endlini ngoba nayo liyifamily layo lingekho two. So ngayenza ukuthi ube yi-three, four, five akithi. So kuzoyenza ukuthi lawo ucile injani ixoxisana njalo kukhulule inhliziyo ucile lawo liyalo into iya ideda enhliziyweni yakho or kuyintado ibambile enhliziyweni yakho.
Aha, baba moyo
uthando inyamazane engingatsho ngathi ma ngiyidiscuse ukuthi inkalakata amanga wona amanga akaze abe right ukuthi omunye uyabe sephambukile entweni elalizithembisene ukuthi lizozenza. Yikho isikhathi esiningi okusuka kube yinkinga ukuthi ma kukhulunywa amanga wona amanga azavela abuya avele egcekeni so yiwenza abantu bagcine bengasawelelayo.
Nkosikazi Mncube,
mina engikushoyo ukuthi abantu vele kulungile ukuthi if liphambanisana lihlale phansi likhulumisane nobunye wakho lixolisane liqhubeke njalo ngothando.
Lamafitshane baba moyo,
ikakhulu uthando lwami sukwakhiwa ngomama ukwenza into ezinhle ezifunwa ngubaba nokulalela yena onguyamlandayo. Ungalaleli kakhulu abantu bangaphandle, uma ulalela yena kuzokwenza uthando lwakho luqine.
Ye, siyabonga kakhulu ke ntatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba usikhumbuzo moyo ukhona ngale ke kwele South Africa incwadi kwezamasiko esintu. Mbonge ke lo mama ke uRejoice Mncube khona ngale ke eJohannesburg laye. Ndingathi no lakusasa zihlobo zami mbokele kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga.
Oliver lise moyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs. Iqembu leZebra Revolution yilo elinqobe kumncintiswano wenguqu oqoqwe inhlanganiso yeFortune Fokoza Mncube Foundation ebunjwe ngumdlali osewathatha umhlalaphansi uFortune Fokoza Mncube oqhutshelwe elokitshini lasentombane ngomgqibelo. Intathe zindaba ezemidlalo Joseph Njanji usipha lo ludaba ngokugcweleyo.
Uncube uthi usungule iFortune Fokoza Ncube Foundation ngoba izama ukubancede umphakathi wentumbane njengomuntu ozalelwe wakhulela khona njalo waqala khona ukudlala ibhola. Uthi kuyamdanisa kakhulu ukubona inkundla akhula idlalela kuyo ingasasetshenziswa abasakhulayo sebetshonela ukuganga.
Intumbane iyaziwa nge-high drug abuse, so ngizama ukuthi khona khona ngincedisane le-community yethu ukuthi sikhiphe abantwana labo esimweni esinjengasona leso lokugcina behambe emajele. So into engizama ukuthi ngilise.
Amaqembu abafana baleminyaka elishumi lane aphathe umncintiswano wakuqala uqoqwe inhlanganiso ye-Fortune Fokoza Ncube Foundation ophiwe igama elithi Fortune Fokoza Ncube Foundation Invitational Tournament ngabalisa ele-City Rovers, ele-Zebra Revolution, ele-Famza kanye lele-Young Flying Stars. Kusigaba se-semifinal iqembu le-Zebra Revolution linqobe ele-City Rovers nge-2-1 kuthi ele-Young Flying Stars linqobe ele-Famza nge-4-3 ngemva kokutshaya kwembekwa. Ku-final iqembu le-Zebra Revolution okuliqembu lomdlali weqembu le-FC Platinum umkhokheli Dube linqobe ele-Young Flying Stars okuliqembu lomdlali osewathatha umhlalaphansi uColin Nyambiya nge-3-2. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association Bulawayo Province umkhulu Limthunzi utshayele ihlombe abadlali asebathatha umhlalaphansi abalenhlelo zokuthuthukisa umdlalo wenguqu endaweni abakhulela kuzo.
Bona ama-former players amaningi bebuya back ku-community abakhulisayo bezoplawa back. Ubiya did the same. I was also invited to Plumtree kule jaka kuthiwa ngulucky Mkhosana laye wenza khonokho okufanayo namhla sibona uFokoza laye esenza the same thing. So we are seeing a trend ukuthi abafana they are coming back and trying to help abana wabo.
Inhlanganiso ye-Fortune Fokoza Ncube Foundation iphe imvuzo kubadlali abaqhube kuhle ekupheleni komncintiswano njalo lapha ngabagoqela uMasimba Khwatara weqembu le-Young Flying Stars yena okhethwe ukuba yi-player of the tournament. Unozinti oncinte abanye nguPrince Nsingo ohlohleka nenye nguWilliam Magasa. Umqeqeshi osebenze kuhle kakhulu nguBekuthemba Biwi weqembu le-Zebra Revolution. Umdlali obekhahlela ibhola ngendlela enathisa amanzi nguBlessing Ncube weqembu le-City Rovers. Ukuthi ohlohle igoli elimangalise izibukeli nguPrince Dube weqembu le-Zebra Revolution. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ufuna ukuthi wonke umuntu olapha ebhasini ngimbonele ithikethi lakhe esandleni ongelalo ehlike isikwanga phambili akula sithozi. Kanti wena Masalu wangikhangela ngelihlo engani uyangifanisa. Nithi asibhadale nini imota yamakhiwa phela lami imota leyo kayiso yami. Hawu
utshwala mcenyana ngisho kuwe kodanita akungimisele umjeki ngifuna ukuyandinceda khona kwanje ngifile mntanami.
Okay, ngakulunceda kuphela Masalu, don't worry. Kanti uzakunceda wedwa njani? Bazawuya bazakunceda, okay?
Ngitshenzile ncane, hawu.
Kanti vele wona omama babesiya ngathi ngesikhathi samaholide befuna ukusifuzisa nje. Asifuni ukufika ekhaya inkukhu sezivalelwe thina. Hawu.
Hayi, hayi, hayi. Lingaba ngenza so. Anti lami kade ngizolungisa ama-certificate abantu abami. Kanti leyo kwathi ama-certificate ayakhanda ngakangaka kulezi nsuku. Selifuna ukuthi abana abantwana basikotshe esikolabeni befunda. Kanti linjani?
Uhlaza Choko akula ofisi evuliweyo ngalezi nsuku zeholiday. Yijuku phela yokuzotshayimela ibonus yethu. Unyawo yetankini driver yatshela amafutha mfana wami achintsha amagiya ingabheka ngizakufakazela
bana mukuma bazakulaka bana njazi sinizazibaisi banzi yalaka badikubama jaizi yalakisa
Right, it's a mafia, not 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 a m Naiga. Nata is good at any sending passenger. Sakamun was in Gagari, but it's Tango Famba. Call me Mamma Boga at the passage in Naja and is good at sending passenger in Dava.
Hi, Tajaila Kedu. The energy of a young one is the solo is a man who made Manukajano Galapati.
Umculo kaMoyi uPaul Matshangile ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye leziselizweni zilungiselela ilanga lekhisimusi kusasa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.